munyori wese kushanya nekushanyirwa mu MTC inotungamirwa nava Morgan Tsvangirai amai Stembile Mulotswa vati Zimbabwe haigona kukunda mutsarudzo iyi. Amai Mulotswa vati kuti Zimbabwe ibudirire kuwana zvigaro zvomubatanidzwa wenyika, hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa kutyorwa kwekodzero munyika pamwe nekuchengetedzwa kwemitemo yenyika.
Tinofanirwa kugadzirisa zvinhu munyika medu nekuti mune kutyorwa kwemitemo kwakanyanya. Dzimwe nyika dzinotarisa kuti iye anoda kumirira nyika dzose idzi akamira sei. Takarega nzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzichitorwa nechisimba zvichikanganisa kushanyirwa kwedu. Kunyange iko kutora minda nechisimba kwatakaita, dzimwe nyika dzinenge dzichiti hatigone kugarisana nevamwe.
Asi mudzidzi munyaya dzekushanyirwa kwenyika vaAudrey Mangisi vanoti kukundwa kwavamuzembi kwavarwadza zvikuru. VaMangisi vatiwo kunyange vamuzembi vakundwa vanga vashanda zvikuru sezvo vakundwa nemavhoti matatu chete.
VaMuzembi kwandiri inini vaita zvinhu zvakanaka nekuti 15 vhoti dzavaona idzo dzakenesi 18 dzakanaka chaizvo zvokuti tichitarisawo kwavari kubva kuti Zimbabwe inenge yagara inenge ichingotarisirwa pasi. Asi zvinotaridza kuti vashanda nemwe unoda wese vanga vazama kuti vasvike pavaifanira kunge vachisvika. Saka izvi zvinorwadza kuti tachiva, asi nechimwe chinhu rimwe kuti vanhu vachisa vachimbotaurawo nezvavo kuti ndeupi munhu iyeye anga azama kuita zvinhu zvakadai munyika menu.
Asiwo vaMangisi vazoti kukundwa kwavamuzembi kunogona kuratidzawo kuti vachena vasati vatambira kutungamirirwa navanhu vatema.
Kurwadza kwavamuzembi kunotiratidza pachena kuti colonialism haisati yarimbopera. Nekuti vaMuzembi tinoti pafirst round vanga vachitaridza kuti vanga vakadida ilevhen sanu dzakanaka. So pasecond round obvious vanhu vaazonge vakuita mwenyu mwenyu vachitaurirana kuti Mblekwe haakwanisa kuti apinde panyanga.
Kunyange hazvo vanhu vaine muonero wakasiyana. Semunyanzvi dzinoti kana dai vaMuzembi vakunda mutsarudzo iyi hapana chinganzi chawana nyika kunze kwokungoti Zimbabwe inenge iine munhu wayo ari pachigaro chepamusoro asi pasina pundutso yatinopa kunyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaMuzembi kuti vanotambira sei kukundwa kwavo. Tsarudzo yemunyori wesangano iri yaitirwa kuSpain uko vaMuzembi vakundwa nemavhoti matatu chete. VaMuzembi vazokundwa mutsarudzo yepiri mushure mekutadza kuwana zvikamu zvanga zvichidiwa pakutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.